zafa nasi tikufumura mjeka zafa nasi tikufukura apa nasi tikubata apa varuiti kutsikisa mutanda vanoda kucheka zafa nasi tikufumura mjeka zafa nasi tikufukura apa nasi tikubata apa varuiti kutsikisa mutanda tumba itai shumba matupa ndichi suri mupande shikira zvedzungu amundikoni iri johnson amundioni mukandifonera mpike foni maimbondivharira goni nawo makuita like nomi boys retumbudzi yufoni boys remastanzi yana feki varoi vepaintanet madigital demoni vanoda kucheka dzafa nhasi tikufumura mucheka dzafa nhasi tikufukura apa nhasi tikubata apa varoi tikutsikisa mutanda vanoda kucheka dzafa nhasi tikufumura mucheka dzafa nhasi tikufukura apa nhasi tikubata apa varoi tikutsikisa mutanda.
Okay, let me show it how we go. Bomb ass bitches that be hating on the low. Been 6 years, I be running this show. Yeah, I'm bad, who the bougie coming with that snow. Yo, the flow so sick, joke to say that I need a day off. Cause I be hitting with niggas, running with the Benzos or the Bento. Hey, when they laid off, yeah, I know that flew past you like an arrow.
Yeah, vanoda kucheka dzafa nhasi tikufumura mucheka dzafa nhasi tikufukura apa nhasi tikubata apa varoi tikutsikisa mutanda vanoda kucheka dzafa nhasi tikufumura mucheka dzafa nhasi tikufukura apa nhasi tikubata apa varoi tikutsikisa mutanda.